mhuri yekwandemera vazivisa kuti mutori wenhau dzemitambo mukuru uyu acharadzikwa kuzororo Memorial Park nechishanu masikati musi wekisimisi. Ari kutungamira basa rekuradzikwa kwandemera vachamunorwa Thomas Ndemera, avo vanove zvekare munin'ina wemufi vati zvese zvave mugwara remunzira yake mumba yekugumisira kuzororo Memorial Park.
Urongwa yatowa nhasi urara mumba mangwana uzviradzikwa musi Friday kuzororo zviraiti zvazvo.
Vandemera vati mufi acharara mumba make mangwana asati aenda kunzvimbo yake yezororo. Vatenda mukoma wavo nebasa guru raakabata pakashayika vabereki vavo.
Ndiye munhu akatori hero pila akagama parents angu isi namakoma angu akashaya nedzimwe hama dzisisi masista angu. So pari zvino tasati tafuu 3 vasikana 1 ini mukomana ndindasara.
Asi vati vari kukumbira rubatsiro rwemari yekuwedzera kubhadhara bhazi rinofarira kutakura veruzhinji kuenda kuzororo Memorial Park. Mwanakomana mukuru watenda indemera Oliver ati arwadzikana zvikuru nekushaya kwababa vake avo vanga vachengeta mhuri yese.
Zvinhara vandirwadza zvapo kupedzisira vandirwadzisa maendera chavaita hazvizhinji hangu zvekutaura.
Ndemera ane nhoroondo yakasimba mukunyora nezvemitambo mushure mekushandira Herald, Sunday Mail, Daily Gazette neStudio 7. Ndemera akadzingwa basa kuZim Papers muna kukadzi 2004 achipomerwa mhosva yekuve mutori wenhau weStudio 7. Vamwe vatori venhau vaviri vakadzingwa neZim Papers vachipomerwa mhosva yekushandira Studio 7 ndeRobson Sharuko naRex Mpisa. Sangano reReporters Without Borders rakakurudzira Zim Papers kuti idzosere vatori venhau ava pabasa, asi izvi hazvina kuitika kunze kwaSharuko. Zimbabwe Media Commission kudarikidza nemukuru wayo panguva iyi vatafataona mahoso yakati zvakaiitwa zvekudzingwa Ndemera nevamwe vake basa zvaive mugwara nekuti Voice of America yaishanda nechinangwa chekuvhiringa kugadzikana kweZimbabwe. Ndemera uyaizivikanwa nekuti ndemudemu akashaya ave nemakore 62 ekuberekwa uye asiya vana vanomwe nevazukuru vatanhatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.